Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 21/2024 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Dare ra Major Street muHarare radzosera mujeri mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume na Bishop Kevin Gonde mushure mekuti richanzwa chikumbiro chavo chekubvisa mari yechibatiso nemusi wechishanu Mameya ose nema sachigaru ema kanzuru akawanda omanikidzwa kuita zvidzidzo zvechikoro chebato riri kutonga reZANU-PF chechitepo School of Ideology muHarare vamwe vakaremara vochema-chema nenyaya yekunonoka kugoverwa chikafu iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Dare ra Major Street muHarare nasi radzosera mujeri mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume na Bishop Kevin Gonde mushure mekuti richanzwa chikumbiro chavo chekuti vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete nemusi wechishanu vaviri ava handipo chete vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti nyaya yavo yekunzwa chikumbiro chakadai ichinonoka kunzwikwa sezvo zviri kuitwawo kune vamwe vanodarika zana nemakumi matanhatu vakasungwa vachinzi vaida kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC wakapera nemusi womugovera Gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vanoti hurumende aipindire pane zvinenge zvichitika kumatare. Asi rimwe sangano rinoona nezvemitemo reVeritas rikurudzira kuti zviri kuitika kumatare izvi zvinofanira kumiswa nekudzosera vamwe vana Major Street kuchikoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano iri vaValentine Maponga.
Tinoona pane mafambiro enyaya dzinoda kungonofambirana zvakafanana maererano nenyaya dzevanoita nezvebatongero renyika vachinyima mari pezvibatiso zvinonzi iro bell ikodzero yakakwana pafection shift yebumbiro remutemo inotaura kuti munhu wese ane kodzero dzokubhadharitswa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba pane tori nemwedzi yakati oo vasungwa vanoita nezvematongerwo enyika vari vebato rinopikisa vamwe vari vanoita zvemaegivism maactivist vanoda kuti nyike mune dhemokrasi munyika vachinge vachinyima kuti vakwanise kubhadhara mari dzechibatiso even chero vachikumbira kuti vange vachiripota kaasingaperi kumapurisa vari kungoramba vachinyima mukana wokuti vatonge vachibva kumba nemamagistrate edu kunyanya zvikuru vemuHarare
totarisawo nyaya yekuitwa kafira mberi kwevanhu kana kuti yatinoti tocha makaonawo sei kubatwa kwakaitwa nyaya yava Robson Chere vaichema-chema kuti vainge vaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori
kune vanofungidzirwa kuti mapurisa vanoda tinoratidza kuti vakatyora mutemo hakuna munhu ane kodzero nemvumo yokurova munhu constitution ndiwo mutemo mukuru wenyika yese zvimwe zvese zvamungaita kana mapractice angaitwa nevanhu bumbiro remutemo zvakare rinotaura pasection 63 kuti hakuna munhu anofanirwa kubatwa zvekumbunyikidzwa kana kurohwa kuti ataure kana kuitwa kafira mberi zvisingaenderani neunhu hwedu sevanhu vanhu ivavo vanofanira kunge vachirapwa futi panguva dzavanongokwanisa kunge vachiwana mukana wokurapwa
asi vachere vari kupiwa here mukanawo
takafambira naye sebato reVeritas takatonatsokuona kuti mukana uyu vakazowana zvavo bati panga pafamba mazuva akati one day tingaenderani zvese zvinodiwa pamutemo kuti kumbiro redu mutemo zvakare notiudza kuti munhu nemunhu wese anenge achinge akakuvara ane kodzero dzekutsvaga chiremba wake anokwanisa kumuona panguva dzakakodzera.
Mutauriri wesangano reVeritas vaValentine Maponga vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, Dare rapawo mutongo wekuti nhengo dzesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa makore maviri adarika dzichiratidzira nekuda kuwedzerwa mari dzisunungurwe dzichinzi hadzina mhosva yadzakapara. Mameya akawanda nemasachigaro emakanzuru asangana kutanga nhasi kuRainbow Towers muHarare vachidzidziswa zviri kunzi nehurumende ndezvekutungamira nekuda nyika kubva kune vechikoro chakaombwa nebato reZANU-PF chinonzi Chitepo School of Ideology. Mushure mekunge mamwe masangano evagari akaita sechitungwiza Residents Association ati arikuda kuenda kumatare achipikisa urongwa uhu, bazi rezvematunhu rinonzi razoedza kuvandudza zvinhu zvangasvitwa pachirongwa ichi kuti zviite sekunge zviri pasi pebazi iri. Vaenda kumusangano uyu vanosanganisira meya weHarare vaJacob Mafume nevamwe. Asi meya wekuBulawayo vaDavid Coulthard vanonzi vatumidzira mutevedzeri wavo. VaMafume vaudza Studio 7 kuti vaenda sezvo zvange sezvo urongwa uhu hwanga huchikokerwa nebazi rezvematunhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Isu sebatu weZANU-PF tinoona sekuti chidzidzo cheChitepo School of Ideology chidzidzo chakatikoshera senyika, nekuti chidzidzo chinoita kuti isu sevana veZimbabwe tizive zvinoreva kushandira nyika, tizive zvinodiwa pamunhu anenge azvipira kuti ashandire nyika. Izvi zvidzidzo hazvisi zvebato iri kana iro. Izvi zvidzidzo ndezvekuti wese anozvinwa neZimbabwe anofanira kuziva nyika yake, wese anozvinwa neZimbabwe anofanira kuziva kuti chinotarisirwa pamunhu kana ichinzvinwa neZimbabwe ndechipi. Izvi zvinhu zvakanaka nekuti munhu akava patriotic ari pachigaro chaaiendeswa nevanhu anoziva kuti ini chirega ndicho basa rangu, hana yake chaiyo inogona kurova panenge achida kuita chunhu chisina kupindiso yenyika yeZimbabwe.
Ko vamwe vanotika vanhu havafaniri kumanikidzwa kana kuti zvekuti ude nyika yako hazvi zvekumanikidzwa zvinhu zvaunofanira kunzwa iwe wega mumoyo?
Haumanikidzi kunzi ida mai nababa vako, asi chinhu chinototarisirwa, chinhu chinotodzidziswa mukurerwa kwatinoita tichikura, tichizivawo tinochengeta vabereki vedu. Ndizvo zvinochete nenyika, nyika ndimai nababa vedu. Tinotofanira kuti tidzidze nekurerwa tichiziva kuti nyika yedu yakatikoshera, kuita kuti kana tamumazera ekuti taakushanda taane zvinzvimbo zvekutarisa iyo nyika, tichange tichichengetedza nyika yedu nekuti iyo ndiyo mai nababa vedu.
Asika vamwe vaMarapira vanoti kunyange vamwe vakaenda iko kuchikoro kuChitepo School of Ideology uko, vamwe vavo vari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori nekutadza kutungamira.
Chinoita kuti muone nhau dzecorruption dzichipindirwa dzichipera nekusungwa kuri kuitwa vanhu kubva zvapinda munangagwa, inhau idzodzi dzepatriotism kuti chioko muhomwe chakuita tichisungikana, nekuti vanhu havasi kuda bato kana iri kana iro, vanhu vari kuda nyika yavo, vanhu vari kuda kuti nyika iende mberi. Ndizvo zvaona kuti hazvinei kuti munhu ari pachigaro chipi, wese ari kutotaura kuti aita uori ari kusungwa achivharirwa, zvisinei nebato, zvisinei nechinzvimbo, zvisinei nezera.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vapinda musangano uyu vaudza Studio 7 kuti nhasi panga pachitariswa nyaya dzekudyidzana nevatori venhau uye kudyidzana nedzimwe nyika, mamiriro akaita zvinhu munyika, upfumi hwenyika, uye vachidzidziswawo nezvezviri kunzi kudzivirirwa kwenyika uyewo zviri kunzi nhaka yenyika. Asi sezvo titemawo tisina chivira takarerekera tabatawo kanzura weHarare vaDenford Ngadziore vanoti vanotsigira vaNelson Chamisa vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vashora zvikuru urongwa hwanhasi uhu.
Chokutanga ndechekuti zvinonzi Global Dialogue chakabudikidza nekuda kwezanupf yagara pasi chipotigira ndobva yachironga iri yekubatsira vana vavo musangano kubva kumasero kwavo kusva kumusoro nekubatsira kune vaya vaya vanejiri vanga vari kuopozisheni vakadhiseta vaya vachienda kuzanupf vachivatraina dzokuchiri nezanupf. So handioni zvine chekuita nesu kunyange ndisiri hangu meya but vanga zove kumakanzera ezenge iri kadenifo ringadze ndichiri kanzera wadhisisin hazviitiki zvekuenda kuchi azvipiki zvekuenda kuzvekuenda kuteveskuru kwadhiolozi tinotoramba tinigezani hatinei nacho.
Ko zvavari kutika chikoro ichi chinobatsira vanhu kuti vade nyika yavo kana kuti patriotism
hakuna kunyika yavo kunopfuura zvatiri kutoita izvi faiti hatiri kutoita isusu mazimbabwen or historic opposition movement ndo faiti tingaridzotikisinda nyika kupfuura varipo nenyaya yekuti tinoziva matambudziko arikusangana mazimbabwe kune corruption hakuna mabasa vanhu vari mumajere vanhu vari kukidhinepa hamuna rusiniro munyika. So isusu tiizokuda kuti nyika inaki. So kana iri ideology isina kutsirima vanhu vashandidzani zanupf kuti ideology yavo ndeumbindi ndoga ndeenhirizhona nokusunga nokuba. So handioni zvavakodzera handioni zvakare paine munhu egenuine activist weopposition anotsika gumbo rake achiti ndaenda kuschool for ideology maonero angu ideology iyeyo kutevesa maresources enyika anhu arishanda enyika ari yepati sivari kuwesa media sakamanyaa zvakawanda wanda zvichiende musoro.
Asi imiwo sekanzuru mambotaura here nameya wenyu nezvenyaya?
No handisati ndataura nawo nekuziva kwamunoita mamiriro akaita zvinhu zvedu mumakanzurumu mune matoko akasiyana siyanaka. So takasvika palevhel yekuti izvo tinokwanisa kushandidzana asi tizive kuti takadhifa mafungiro nemukuiso hana kubvunza bari zvakare handioni zvangu kuti paine need because umwe naumwe anoziva zvaakapindira mukanzuro uye zvaanomira nazvo isi pano kunomira navachamisa.
Kanzura weward 16 muHarare West vaDenford Ngadziore vari parunare muHarare. Vakaremara vakawanda mumadhorobha nemaguta vanoti havasi kupihwa chikafu kana mari yekuzvitengera chikafu pasi peurongwa hwehurumende hweFood Deficit Mitigation Strategy Program. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuguta remasvingo vaHenry Chivhanga avo vaimbova mabharani uye vakaremara gumbo vanoti nanhasi havasati vaona vashandi vehurumende vari kunyora mazita evakaremara vanoda rubatsiro.
Isu hatisati uye kuti tizive kuti vanyori ivavo vanofamba sei vachindano kupi ndivanani vanyori ivavo vachatinyora mazita edu. Hatina chatati tawana angava mabagu ingava iyo mari yainzi makeshi transfer.
Hurumende yakapa rwa chirongwa cheFood Deficit Mitigation Strategy Program mwezi mitatu yapera kumaruwa uko iri kupa vagari chibage ikati vekumadhorobha vachapiwa mari yekutenga chikafu kuti vararame. Mumwe akaremara vanabhutamba oga vanoti kunonoka kupinda kwechirongwa ichi muguta remasvingo kuri kuita kuti vaziye nenzara sezvo vazhinji vavo vakudya kamwe pazuva.
Kuru sei kuvakati pavo iri keshi tinowana mapukapukiro suvari muno mumadhorobha kunze kwaizvozvo kurama kwekwedu kwakaoma chaizvo tinobhadhara mitero mvura magetsi.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu munyika inoti iri mubishi kufamba ichinyora vanhu vanoda rubatsiro urwu. Murwi wekodzero dzevane usvope Muzvare Ignace Kurune vanoti mari iyi iri kuonoka kupiwa vanoida kuitira kuti vakwanise kuzvitengera chikafu.
Chero mari iyoyo ikauya zvayo iri shoma at least tinowanawo kutenga mafuta edu okuzora tinowanawo kutengera ivhinhu vana chikafu. Saka tiri kuti isusu chirongwa ichi chatinonokera zuva ravhurika zuva rabuda rinotiafekta zvakanyanya Saka taikumbira dai chirongwa ichakasira vanhu vangu na kuregistiwa makash transfers acho nagona kukasira kuitira kuti gowanawo kutengawo mafuta tigowanawo even kuwana chikafu chaicho chekuti tikwanise kudya.
Mumwe mugaro wekufupa jena kuchegutu vainosani mutongi avo vasingaoni vanoti dai hurumende yaita chimbi chimbi pachirongwa ichi kuitira kuti vakaremara mumaguta nemadhorobha vabatsirikane.
Tinokurudzira kuti hurumende iite chirongwa chayo chimbi chimbi sezvo vamwe vari kumaruva vari kuwana chouviri isiri mumadhorobha asati atitaona chouviri. Tinokumbiridzira hurumende kuti dai yakuita chimbi chimbi kadziro yechirongwa ichi kuti tibatsirikane.
Mukuru webasa mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti chirongwa ichi chave kutoparurwa mumadhorobha munguva shoma inotevera sezvo hurumende yave kupedza gadziro dzekunyora vanofanira kuwana rubatsiro.
Vari mumadhorobha vanopiwa mari yekuti vatenge hupfu. Saka vari mumadhorobha vakarema vanowana zvakare mari paprogramu iyoyi yatiri kuita yekubatsira. Takanangana nekusanaya kwemvura kwaita kuti tive nedrought inoita kuti chikafu chishomei. Saka tinofamba tichiona kuti nevakaremara vanopinda zvakare chirungwa ichocho.
Munyori muhofisi yeguguta remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vanoti chirongwa ichi chave kuibva munzvimbo dzedunhu remasvingo dzakaita sechirenze, masvingo negutu.
Vasikana nevakomana vari mushishi rekugadzirisa izvozvo muno mumaguta hari iya yakuda ndozvendinoda kukutaurira zvaapedyo. Ndinoda kuti ndikurizivise kuti kana pachibuda mari dzimwe nguva zvinoongororwa nekunhadzi zvinoti wandei.
Sangano reWorld Food Program WFP rinoti rinotarisira kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe mumadhorobha emaguta pasi pechirongwa cheEvent Resilience Program. Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose vave mamiriyoni mapfumbamwe, ukuwo World Food Program ichiti vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru ndivo vanoda chikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vataura nhasi pamberi penhengo dzebato ravo reDemocratic Party vachiti muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndivo chaivo vanokodzera kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yavari kukubidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga anotipa zvizere nezviri kuitika kugungano remaDemocrats reDemocratic National Convention kuChicago.
VaObama vatambirwa nemufaro mudunhu ravakambogara reChicago riri kuitirwa musangano weDemocratic National Convention. VaObama varatidzawo mutsauko pakati paMai Harris navaDonald Trump vebato remaRepublicans.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president, Kamala Harris.
America yakagadzirira chitsauko chitsva. America yakagadzirira nyaya iri nani. Chakagadzirira mutungamiri Kamala Harris, mutungamiri asingachauke matambudziko ake, asi emumwe nemumwe ari muno muAmerica. Amai Harris vachashandira munhu wese zvake.
VaObama vakachingamidzwa nemudzimai wavo amai Michelle Obama, avo vakati sezvo amai Harris vakanonoka kutanga kutsvaga rutsigiro, zvinoda kuti vatsigiri vebato iri vashande nesimba kuti vasarudzwe.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will let someone like Kamala.
Atinga pedzi nguva tichinetsekana nekuti tosarudza here Kamala Harris, asi kutoti tise simba redu rese pakuona kuti ndiye asarudzwa kuve mutungamiri weAmerica.
Kunyangwe bato remaDemocrats rakatotambira amai Kamala Harris kuti vatungamire bato, nezuro vakazozadzisa chirevo zvakare vachiti dunhu rega rega ritaure kuti riri kutsigira ani. Amai Harris avo vainge vari kuMilwaukee, Wisconsin vachitsvaga rutsigiro vakatenda vanhu nekuvavhotera.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Ndinoda kukutenda imese nerutsigiro rwenyu kubva kuno kuChicago nekumativi mana ose enyika.
MaDemocrats akanzwawo kubva kumurume waAmai Harris vaDoug Emhoff avo vakati mudzimai wavo munhu akashinga uye anogara achifara. Nhasi kwataurawo vamwe vanhu vebato remaRepublicans kusanganisira vakashanda pasi pavaTrump vari kuti vave kutsigira Amai Harris. Mangwanani anhasi vakasarudzwa kuva mutevedzeri waAmai Harris Governor Tim Walz vekuMinnesota vari kutarisirwa kutambira zviri pamutemo kudomwa kwavo nebato pachigaro ichi. Zvichakadaro, vaTrump nhasi vachange vari mudunhu rakakosha zvikuru reNorth Carolina vaine mutevedzeri wavo vaJD Vance vachitaura nezvekuchengetedzwa kwenyika. Nezuro vainge vari muMichigan vachitaura nezvekuparwa kwemhosva kwavari kuti kwawedzera kunyangwe veFBI vachiti kwaderera. Evans Zininga, Studio 7, Washington, D.C.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vapeta rwendo rwavo rwechipfumbamwe kuMiddle East nhasi. Vati Israel nechikwata cheHamas vanofanira kuita chimbi-chimbi kuwirirana kuti vamise hondo yauraya zvuru nezvuru zvevanhu.
Purpose organization yedu ndeyekuti mastudents especially vakuenda kuchikoro vakuenda kuuniversity vanenge vaunzwa nevabereki.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musakanganwe vatereri kuterera zvirongwa zvedu zvatinoita mazuva ose. Iko zvino tochimbo tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika kana kuti zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mune dzimwe nyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yechizvarwa cheZimbabwe chinogara muVirginia, Amai Nicole Gwanzura, avo vanoti vakaona zvakakodzera kuti vatange kambani yavo inonzi Education Advancement Consulting, iyo inobatsira vadzidzi vanobva kumusha vachiuya kuzodzidza muno muAmerica muzvikoro zvepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanga Nyauye.
Purpose organization yedu ndeyekuti mastudents especially vakuenda kuchikoro vakuenda kuuniversity vanenge vaunzwa nevabereki vavo kuti huyai muite chikoro muite zvisvinu muupenyu, tovabatsira manje kuti chi mari dzavo vanogona kumaneja mari dzavo here, kana zviri kunzi mental health iri so important and culture yedu tiri kubatsirana kuzitimbuise kuti vana vaite se vane utano in body and mind, and then tovabatsirawo futi kuti nemama interview munonyatsozvirepresenta muchiti chii kuitira kuti pamunozoenda kunzoguma kutsvaga mabasa munenge maita se mune zvinhu zvenyu zvakanyatsogadzi. Saka ndozvatinoita nebasa redu tichisangana nemayunivhesities.
Tinoona zvakare kuti mune chirongwa chepodcast chamuri kutepfenyura padande mutande chinonzi chii uyezve munee muchitaura nezvei?
Ine podcast inonzi Wellness with EAC. Tichitaura nemaguests anouya kuti chii malaise edu akaita sei sevana mai semabusiness owner, and then because of background yangu ye education ye career development tichitaurawo kuti kuti chii kana une CV rako uchida basa rakadai so uchida kuenda kubasa rakadai so unoita sei, anenge uchiita maskills akaita sei kuti unyatsonzwisisa kuti chii kana une interview unotaura sei. Uyeje kana mapane mamwe matopics ekungoti chini vakuko kubatsira nezvau kuita mupenyu, zvau kuita kumabasa, balance iyoyo yekuti kana uri kumbane kuyene kubasa, zvine zvakabalansisa sei. So ndozvatichitaura pa podcast yedu inowanikwa kwese kuna na Spotify, Apple Music, ndinoita futi iri pa YouTube. Saka mwakwasa kutoonawo pa YouTube tichitaura kuti face to face ipapapo. Saka ndo podcast yedu.
Chii chakaita kuti imi semudzimai wechidiki mufunge kuita mabasa ese amuri kutaura aya?
Chakanyatso ndikonzeresa kuti nditange izvi. Pane mumwe mukadzi akashare testimony yake akandiudza zvaangaitirwa naMwari. And ipapapa ndakanyatsobatikana zvokuti chii. Munozaka inofanira kuita sei kuramba ndichinamata ndichinzwisisa kuti Mwari wada kuti ndiite sei neupenyu hwangu. Then Mwari Baba akagadzirisa macircumstances angu pandawana kuti chii ndisiye basa rangu full time. Ipapapo ndandine mwana mucheche, ndandine mwanga kuma 3-4 years old ipapapo. Ndikati ndinoda kumbosiya nezvebasa zvandikuita zve 9-5 ndombokoncentrata nezvemhuri yangu. But ndandine maskills angu, ndine degree rekuinvestiri yemarketing, ndine rimwe ndine masters in business administration. Saka ndakabva ndati chii, rekandishandise maskills waandinawo mabasa kwandashanda kumayunivhesiti my non-profit. Ndobatsirawo vamwe vakaita seni vanga vabva kuZimbabwe vachiuya kubva kunyika dzavo dzese votanga kunyika kunzwisisa kuti kuAmerica chikoro chine chakanyatsodzidzisa sei, chikufamba sei. And ipapapa ndichibatsira vamwe zvinobva zvabatsira ininiwo futi kuti chii vana vangu ndovagadzirisawo kuti chii zvavanozoita neupenyu.
Bo vanga vari mutungamiri wesangano reEducation Advancement Consulting amai Nicole Gwanzura vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muVirginia muno muAmerica. Iko zvino yave nguva yekuzvitaurira zvamunofunga imi vateereri.
Ndiroda kutaurawo maringe ojeri kutenderera pa social media yava munangagwa vanga vachitaura vachitivo ndamukuru weSadhaki ndakapiwa masimba ekutonga Sadhaki yose. Saka hapana zvamuchandiita nekuti ndane masimba akawanda. Uye sezvizvarwa zveZimbabwe varikuda kuenda kuBotswana, varikuda kuenda kuSouth Africa, masununguka nekuti ndini ndamukuru wavo. Ko zvinobatsireiko nai vamunangagwa kuti inini kana mamukuru weSadhaki vakudzinga vana venyu munyika kuti endai kuSouth Africa, endai kuBotswana, endai kuvikuvi kukinya? Hazvina zvazvinobatsira vamunangagwa. Ini ndatomuwarodi vamunangagwa muchatotaura muchiti zvandamukuru weSadhaki kudai ikonomi ndagadzira, vose vari kunze kwenyika uyai uyai uyai, nyika yanaka. Manje izvozvo zvobatsirei kuti mapasipoti acho muri kudhurisa kuti 5000 kuti vana vaende kuSouth Africa, vaende kuBotswana? Kune chii imi musingati kugadzira nyika?
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe anokwasai ndimufundisi mumwe ndatakutaurawo nezvechirwere chemonkeypox or mpox, icho chiri kupararira mukati menyika dzemupasi rino, rinova riri dambudziko kunyange vasingatauri kuti kunyanya kubata avo hama dzedu dziri kudanana nenzira imwe dzinodana dzinoita zvechigei kauti zvichingotsani. Ndo vari kunzi vari kunyanya kubatwa nacho, inova iri nzira yakaipa. Mwari vakaramba zvakafana chezvitwa zvazvo mukati mepasi, vatungamiri vakanyarara singakwanisi kuvhoisa nokuda kwomutsindo wechingotsani. Asi zvakaipa zvikuru ichocho nokuti Mwari vakazviramba.
Ini mubvunzo wangu neStudio 7 ndokudaiwo. Vanhu vanositikana pakati pamaelections, vanhu vanenge vachifara mhosva vanoteerere kusungwa kana kupidzire mhirizhonga vanenge vachifungwa. Kuona energy mutodi vakaridza pfuti vakazopererepi?
Mamuka sei pastudio baba wevanhu, baba chirogurei? Ndoda kuti mundibvunzirewo nyika yeZimbabwe kuti anonzi Hopewo Chingono handizivi kuti unhingirikini wake, ujournalist wake akahuitira kuda kurwisa chamisa here kana kuti kudii. Nokuti Hopewo anoti kuri kuenda mhepo ndokwaanoenda. Akangamwa nezuro kuti vanhu veTripleC ndo vakamurwira mbudzi dzake dzaakuenda. Nasi unoyu Hopewo anonasabudisa izvi, anoita weshato. Hopewo anochinja chinja mawala, chinja chinja karakta sounhu wake. Handizivi kuti chii, kuti ari kurwira rusununguko rwevanhu here kana kuti Hopewo ari pabhizinesi rekutsvaka mari, because maitiro ake chaanotsvaga kuna chamisa hatichizivi izvi. Mbudzi dzako dzaadzaenda Hopewo, dai vanhu vasina kunzwira tsitsi, vasina kumiramira kutaura kunoo kune musha ungadai usisina, but unokanganwa chazvironohwa. Handizivi kuti chii. Usadaro iwe Hopewo, usadaro iwewe. Ndatenda.
ruzhinji rweZimbabwe ngatipe vachamisa mukana wokuzvipindurira zvavari kunenedzerwa nezvavari kupomerwa nevanhu. Vanhu vari kuchema nemutungamiri wavo. Saka isu tikapota tichiti zvaanenge anenedzerwa zviya toenda tosvika tomupindurira. Iye ozoti chii? Vane muromo wachamisa. Musakanganwa kuti blind loyalty ndiye akaita kuti vamugabe vagarise pachigaro.
Ayo mashoko evatereri veStudio 7 asinei nesu isu atikumire iripo. Aiwa msakangano kuteerera chirongwa chedu che live talk apo tiri kutarisa nyaya yekudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa kana zvisina magwaro akakwana. Tasvika kumagume echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gibbs munaudze isindebele.